Uwandu wevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion iro rakabheuka kunyamakate apo raibva kuHarare richienda kuLusaka Zambia wakwira kusvika pamakumi mana nevashanu. Hama dzevafi dziri kutarisa vafi paimba inochengeterwa vafi pachipatara cheChinoyi kuti dzione hama dzavo chaidzo sezvo vakawanda vakakuvara zvakaipisisa kumeso. Vakafanobata chigaro chemukuru wechipatara cheChinoyi, Matron Mavis Dhue, vanoti pari zvino mitumbi inosvika makumi maviri nemapfumbamwe vazivikanwa nehama dzavo. Amai Dhue vanoti mitumbi yazivikanwa yatotanga kutorwa nerubatsiro rwehurumende.
Mitumbi yaidentifaiwa nehama dzavo makumi maviri nepfumbamwe yemitumbi. Vanhu vachiri kuuya kuti vazoona kuti hama dzavo here vagwaidentifaya, endi vazhinji vachona vakaidentifaya vatotanga kutotanga kukorekta mitumbi neasistensi yehurumende.
Nekune rumwe rutivi, dzimwe hama dzevafi dzinoti dziri kushaya mari yavaiziva kuti vafi vainge vanayo sezvo vaienda kunohodha. Muzvari Melody Chavaridza vanoti hama yavo yainge iine mari inosvika madhora zviuru zviviri asi mari iyi yashayikwa.
Mari yese haina kukana kumbowanika yese nepepabheki yanga ine zvemafoni.
Asi Superintendent Mupande vakataurira vanhu vaibvunza midziyo yehama dzavo nezuro kuti zvinhu zvose zvine mapurisa.
Mavhanebhuzwa ane nyaya yekuti hatiterwura kuti mupurisa anogona kuba nesi anogona kuba. Saka isusu tine purisa yatoshandisa samapurisa kuti pangoitika accident tigona kuti mapurisa kuti iwe newe ndimi maresponsible nekuita se nekuona zvinhu izvi zvese zviri papapo. Hakuna munhu anotora chimwe chinhu chisina kusainirwa. Saka mavhanebhuzwa tinokupai.
Zvichakadaro, vanhu vataura nestudio 7 nezvetsaona iyi vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba kusvika ongororwa ose kuti anokodzera kutakura vanhu here. Mumwe wevanhu ava vatichafa Gore vanoti mabhazi eKing Lion anoita tsaona huru pagore rega rega, nekudaro anofanirwa kubviswa mumigwagwa.
Tinoona kutorinani vatingotobvisa mabhazi acho murodhi vasauraye vanhu, nokuti rodhi yauri kufamba yakadistance hombe zvenanho zvavana nayire zvavo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mufambi vaNicholas Paspamire avo vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba sezvakaitwa mabhazi ekwaMhunga nekuda kwetsaona dzakawanda mumigwagwa.
Hatichi kutevera mutemo here? Kana munhu akakwanisa kumbomisiwawo aita zvakafana neizvozvo, naiyeyo ari supposed kumbomisiwawo futi.
Tsaona dzemabhazi nguva dzemanheru dziri kuwandisa munyika. Mwedzi mishoma yapera, rimwe bhazi reProliner rakabheuka richibva kuSouth Africa pedyo neguta reChivhu rikauraya vanhu makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.